ndakunzwa zvakanaka chaizvo. Wakauya nezuro kuzondiwa, wakauya musi weSunday for retesting. Marivalse akabuda again ari negative, so handisana ngowana hangu official communication from them, but I'm now negative, but not yet confirmed. I'll be waiting for the Ministry of Health to confirm, but I know kuti I'm now okay.
Ko mungatudzawo kuti vamwe vatatu vemhuri vari kunzwa sei pari zvino, zvamira sei?
I'm feeling very much okay. Wakateswa musi weSunday, marizalt akabuda akanzi ari negative. Saka nhasi madokta zvauya makuseni for retesting, bhozi houyakapa that nhingirini inonzi directive yekuti munhu unenge ari positive unoteswa kairi kuti wanatsomeka sure kuti is now negative. Saka we are waiting for the results. Maybe achabuda nhasi kana kuti mangwana, but they are feeling very much okay. Havasisina dambudziko pavari, and we are hoping kuti ano, and it's true kuti anofanira kutouya ari negative because havasisina pane pari kubaya kana pari kuita sei.
Saka muri kutambira sei iyo nyaya yekuti mose makunzwa zviri nani?
Pastorate tichanya kufarisisa kana marizalt ese abuda, because we know kuti they will be negative, and tirikufarisisa chaizvo, tirikungotenda Mwari. Saka paprofita pangu ndati nguva yekutenda Mwari, ndizvo ndangonyora chete, ndangoti nguva yekutenda Mwari, nekuti hakuna mushonga kana chii chinobvisa this virus kunze kwaMwari. Mwari ndo mukuru, ende pawatenda ticharamba tichingowatenda kusvika Jesu achiuya.
Mungadewo kupa vamwe muZimbabwe uko mashoko ekuti kudii kuti vasabatwawo nechirwere ichi?
So distance iri very important, nekungova neutsanana, utsanana pamberi, kungogeza maoko pese. Haaperi maoko aya, mvura haiperi, ngatigeze maoko. Nesocial distance iri kutaurwa, maybe nekusango for now since paine lockdown vanhu ngatimboavoid kufamba stereki. But chikuru, let's put our faith in God. Mwari ndiye musimboti wezvinhu zvese. Saka tikanamata kuna Mwari, Mwari wanotipindura. Wadikani, ini ndoda kutenda kuti kwakusiubona kwangu kana kungwara kwangu, asi dzadziri nyasha dzaMwari. Maybe wakada kungotipa nguva ine testimony. Saka iwewo unogona kuvawo atestimony of 2020, ukazvibata ukazvichengetedza, tirege kukuluza 2020, tinge tinewe tiyambuke tese muna 2020. But only kana wazvibata wazvichengetedza, zvinofamba zvinoita.